This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu kukadzi 17, 2016.
Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti hurumende inofanira kuona zvekuita sezvo munyika musina chikafu chakakwana.
European Union inowedzera nerimwe gore zvirango zvayakatemera mutungamiri wenyika Robert Mugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe.
Election Resource Center yoita zvirongwa zvinoita kuti vavhoti vawane nguva yekutaura nevanhu vavakavhotera senzira yekuunza budiriro nekunzwisisana mumatunhu avari.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri webato rinopikisa Movement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai vanoti hurumende inofanira kusunga dzisimbe panyaya yekuwandira vanhu chikafu sezvo vanhu vakawanda munyika zvikuru kumasvingo uko vanga vachishanya svondo rapera voziya nenzara. VaTsvangirai vanoti nekuona kupfunya chisero kwaita nzara vave kunyorawo tsamba kumasangano anobatsira kuti abatsire vanhu vemuZimbabwe nechikafu nechimbi-chimbi. Tabata vaTsvangirai tikavabvunza mamiriro akaita zvinhu munyika.
Zvinhu zvakamira padonyangara kumasvingo. Pandandiriko pane zvinhu zvakandikatyamadza kuti tinosvika muna January, February pasina kana kazika rekufamba mvura. Muminda tubage twakambokairwa nendugu dzakambokairwa dzaoma dzisati dzambosumuka. So the question yainenge iripo ndeyekuti saka vanhu vachadyei. Dzokotambudziko randakanyanya kuona ikoko. Kouyawo nyaya yekuti kutambura chaiko urombo chaiwo rwakanyora pamhino, rwakanyora pamhanza chaipo kumasvingo. Hakuna chino kufamba maindastri, hakusina. Vanhu vari kungotengesa zvavangowana and izvozvo ndozvinotaridza kuti munhu ukaona kuti zvinhu zvaomera vanhu.
Ko, zvekudya zvacho vari kuzviwana here?
Pane zviri kupuwawo zvichana zvichana asi hazvisi kukwana. Uyewo panepo gogwa zvinhu zvacho vanhu vari kungomera kuti vanotanga kunyima vanhu vemDC, vanotanga kunyima vanhu naivedwe. Mungaonawo vanhu kunyima nachikafu shuwa shuwa. Munhu wese anorarama nechikafu and kana chiri chehurumende ngatingogovaka sechehurumende kwete chese pari chezanupiri. And takatoudza vanhu kuti aiwa kana maona chibage chauya ndechehurumende munotorawo kana kumanikidza kuti chigobwe zvakanaka. Izvo zvinogona kuitika.
Imi muri kurongawo kuita sei? Tiri kunzwa kuti manga muchida kumbonyorerawo vamwe vanobatsira. Mungatiudza kuti zviri kufamba sei?
Tiri kutonyorera mamwe maorganizations akafanana na UN, vakaita World Food Programme, Nutrition Aid, vanaani vesaro kuti musanyeberwe kuti zvinhu muZimbabwe zvakanaka. Makambo kuti hanzida kubuda muUnited Nations hazvigoni. Saka tinoda kutovanyorera kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka maonero edu. Vanhu vanodarobatsirwa vakatooma munyika munomu. Ndotofunga kuti kwemakore 102 ari kuuya kana mvura yakasanaya. Zvino Blessing zvinoshamisa kuti February unotisvike pasina kana karwizi kari kufamba mvura. Mvura yanga iripo iyoyo ndo inongovapo iyoyo. Saka zvinhu hazvina kumira mushe. Ende ipapa patinotaura kuti kozvinomhuka zvakafanika kuita ng'ombe, zvipfuwo zvinozorarama sei. Ndodambudziko riripo and tinofanira kutaridza kunze uko kuti zvinhu hazvina kumira mushe.
Mutungamiri webato rinopikisa removement for democratic change vamogen tsvangirai vari parunare vatereri mangwana tichaenderera mberi nehurukuro yedu navatsvangirai tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika.
Sangano re-European Union kana kuti EU rawedzera nerimwe gore zvirango zvarakatemera mutungamiri wenyika Robert Mugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe. Munongedzo unonzi nevanoongorora zvematengerwo enyika unoratidza kuti ukama pakati pesangano iri neZimbabwe hausati hwamira zvakanaka. America, EU nedzimwe nyika vakatemera vaMugabe nevamwe vavo muzano PF zvirango vachivapomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Mutauriri wezano PF vaSimon Kayamoyo vaudzawo Studio 7 kuti zvirango izvi ngazvibviswe.
Asi nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye varichipanga mazano musangano reHuman Rights Watch vadewa mavhinga vanoti Zimbabwe ichiri kure nekuremekedza kodzero dzevanhu nekudaro nyika dzakaita seEU dzicharamba dzichiiomesera.
Zvirango zviri kuna vaMugabe nemudzimai wavo zvaka temwa neEU ndeyekuti vanofanira kuti vakurumidze kuenderera mberi nyika mbiri izvi Zimbabwe kune rimwe divi neEU kuti vagadzirise ukama hwavo. Mucharangarira kuti Zimbabwe chakakonzera kuti zvipave nezvirango pakutanga yaiva nyaya yekutyora kwekodzero dzevanhu. Mucharangarira zvakaitika mugore ra2008 mirizhonga yese yakaitika iya panguva yesarudzo. Hapana vanhu vakakwanisa kuti vaende kuchikurudhi kumajeri nenyaya yeumhondi hwavainge vaita. Saka idambudziko riri kuramba riripo kuti Zimbabwe haina kuzvipira zvizere kuti ipate nezvekodzero dzevanhu. Kunyangwe zvazvo tine bumbiro idzva remutemo ra2013. Bumbiro idzva iroro pakunyaya dzekodzero harisati razadziswa zvinogutsa ruzhinji. Ndo zvinofanira kuti zvigadziriswe nechivimbo chekuti kana zvichinge zvagadziriswa nekukurumidza mugore rinotevera zvirango izvi zvinokwanisa kuti zvibiswe maringe nekuti Zimbabwe yagadzirisa here ukama hwayo neEU.
Asika veZimbabwe vari kuti zvirango zvose izvi zvinofanira kubviswa vamavhinga vachiti hazvina kunge zvapiwa makomborero nesangano reUnited Nations nekudaro hazvisi pamutemo.
Kwete kutadza kunzwisisa kuti ukama hweZimbabwe neEU hwakamira sei. Pane bumbiro riripo reukama ihwohwo rinonzi Cotonou Agreement ndo rinotarisa kuti ukama hwakamira sei. Zvakare imwe yenheyo dziripo dzeukama uyu kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu nekuremekedzwa kweutongi hwejechetere. Saka ipapo Zimbabwe yakavhiringa ikatyora mhiko yayo pasi pechibvumirano cheCotonou Agreement. Yatyora mhiko kudaro zvaipa EU simba rekuti ikwanise kuti zvamadai chokutemerawo zvirango kune vakupa utungamiri nekuti matyora chitendano chatakaita pasi peCotonou Agreement. Saka zvanga zvisinei nesangano repasi rose reUnited Nations izvi hunongori ukama hweEU neZimbabwe chete.
Gweta uye varichipanga mazano musangano reHuman Rights Watch vadewa mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa. Zvichakadaro vanoongorora zvematongerwo enyika nevanhuwo zvavo vanoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanofanira kuregera nyaya yavo yekushoropodza nyika dzakaita seAmerica nekuda kwezvirango zveupfumi zvakatemerwa nenyika idzi. Nyanzvi idzi dzinoti vaMugabe vanofanira kuita zvinodiwa mukugadzirisa ukama hwavo nenyika idzi. Izvi zvinotevera mashoko avaMugabe nezuro pamusangano wavakaita nechikwata chedare reparamende remuAmerica change chichishanya munyika. Ivan Chifera anotipanyaya inotevera.
Chikwata ichi icho chiri kutungamirirwa naSenator Jeff Flake vekuArizona chakasangana navaMugabe chikatanga kuudzwa nezvezvirango, kunyange hazvo chiri kuda kuziva maererano nemachengeterwo ari kuitwa mhuka dzemusango nezviwanikwa uye kuti nyika mbiri idzi dzingatyidzane sei munyaya idzi. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaFortune Gwazi vanoti vaMugabe vanofanira kugadzirisa ukama hwavo neAmerica kuti nyika iwane rubatsiro munyaya dzekuchengetedza mhuka. Vanoti kana izvi zvikaita kuitika zvinosimudzira upfumi hwenyika.
Vanhu vanokuuraya mhuka idzi zvisiri pamutemo vakushandisa watingati masophisticated weaponry. So nyika dzakaita sana America dzinogona kutibatsira kutipawo zvombo kunema institutions dzakaita sana national parks kuti vakwanise kuchengetedza mhuka idzi. Saka nyika dzakaita sana America dzinoona kuti vanhu vane interest pakuchengetedzwa kwemhuka.
Vagwazi vanoti kupopota kwa Mugabe hakuvashamise nokuti ndozvavanogara vachiita kubva pavatemerwa zvirango izvi makore anodarika 15 apfuura. Vakasim John avo vanonyorawo nhau dzokuchengetedzwa kwemhuka nezviwanikwa vanotiwo zvakakosha kuti Zimbabwe igadzirise ukama nenyika dzepasi rese kuti ikwanise kuwana rubatsiro rwekuchengetedza mhuka. Vanoti zviri kuitika kunzvimbo dzakaita seHwange National Park zvinoratidza kuti nyika inoda mari yakawanda yekurwisana nevanovhima mhuka zviri kunze kwemutemo.
Tinoona rubatsiro vari kuti riri kubva kuChina, asi maChinese acho ndo vari kutorawo zvakare zviwanikwa zvakafanana nemhuka vachiita poaching. Saka hapana rubatsiro rwavari kupa, vachitipa 2 million asi vachitora mhuka dzinosvika 100 million.
Chikwata chekuAmerica chakasangana navaMugabe apo sangano reEuropean Union raizivisa kuti rainge rawedzera negore zvirango zvakatemerwa vaMugabe nemudzimai wavo. Vamulondolozi Jovanoti kunyange hazvo izvi zviri izvo zvimwe zvinotsamusa vaMugabe, vanofanira kuremekedza kodzero dzevanhu nekugarisana nevanhu vemunyika kuti zvirango izvi zvibviswe.
Masanctions zvogona kunge zvichivapa hasha, asi kana vaMugabe vachiri kuchikora kodzero dzevanhu, aiwa totika masanctions acho ari justified.
Vagwazi vanotiwo kuwedzerwa negore kwezvirango zvavaMugabe hakuna kuvashamisa sezvo pasina zvanyanyoshanduka pamaitiro avo.
Zvinhu zvakagara zvataurwa neEU kuti pane zvinhu zvavanotarisira kuti zviitwe muZimbabwe zvinoita kuti masanctions iwo abviswe. Zvinhu izvozvo ndozvavari kuti harisati zvaitwa. Zvinhu zvakaita semahuman rights, kodzero dzevanhu, nyaya dzanaita idzamara, zvinhu zvakadaro. But tinoona kuti though masanctions achiramba aripo, tinenge tichida kuti EU neZimbabwe varambe vachitaurirana kuti masanctions haabviswe.
Kunze kwekusangana navaMugabe, chikwata cheCongress chekuAmerica chakaitawo musangano negurukota rezvekuchengetedzwa kwemhuka dzesango pamwe nemasangano ezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa. Chikwata ichi chakashanyirawo Mozambique, Botswana neNamibia nechinangwa chekuda kuona kuti America ingabatsirisei pakuchengetedzwa kwemhuka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Charity Charamba vanoti mapurisa ari kuenderera mberi nekuongorora nyaya yemunhu akawanikwa akafa mundege yakamhara panhandare paHarare International Airport nemusi wesvondo. Ndege iyi yainge yakatakura mari yeReserve Bank of South Africa. Amai Charamba vati pari zvino mapurisa navana chiremba vari kuvhiya munhu uyu muHarare kana kuti kuita postmortem kuti vaone kuti chii chakamuuraya. Vati izvi zvinogona kutorawo nguva. Asi varidzi vendege iyi veWestern Global Airlines vekuFlorida muAmerica vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti ongororo yavo iri kuratidza kuti munhu uyu akakwira yega mundege iyi zvinoitwa nevamwe vanohwanda vachikwira ndege vachida kunotsvaga upoteri kune dzimwe nyika.
Asi kambani iyi yatiwo iri kushanda nemapurisa emuHarare uye muzinda weAmerica uri muZimbabwe pakuti nyaya iyi ipere kuongororwa. Mutauriri wemuzinda weAmerica muZimbabwe, amai Karen Kelly, vaudza Studio 7 kuti pari zvino havana zvavangataure nezvenyaya iyi, asi kuti tibvunze Civil Aviation of Zimbabwe iri kuongororawo nyaya iyi. Asi CAS haina kudayira nharembozha dzayo. Global Airlines inoti inohaisa ndege kukambani dzakasiyana-siyana, uye kambani yainge ichishandisa ndege iyi inonzi Network Airline Management. Hatina kukwanisa kubata vakuru vekambani yeNetwork Airline Management kuti tinzwe divi ravo. Ndege iyi yakasimuka kubva kuGermany musi wa13 kukadzi iine vatyairi vatatu uye makanika nevamwe vanhu vaviri. Ndege iyi inonzi yakamhara muHarare mushure mekubhururuka kwemaava mapfumbamwe kubva kuGermany. Kambani yeWestern Global Airline inotiwo iri kuedza kuona kuti ndege iyi yakafamba sei isati yamhara muHarare. Asi yati pakawanikwa mufi panonetsa kuona kana paine munhu paongororo dzinosimboitwa kana ndege isati yasimuka. Hapazivikanwe kuti munhu uyo chizvarwa chenyika ipi asi munhu mutema.
Makateerera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri wehurumende muGermany amai Angela Merkel vanoti chinangwa chenyika yavo ndechekuti Britain irambe iri nhengo yenyika dziri muEuropean Union. Amai Merkel vaudza paramende muGermany nhasi kuti zviri kukurudzirwa neBritain kuti zvivandudzwe muEU zvinhu zvakakosha uye zvinofanirwa kuitwa. Pamusangano wakakosha weEU uchaitwa musi wechina nechishanu svondo rino, nyika dzemuEU dzichanzeya zviri kukurudzirwa neBritain kuti zviitwe musangano iri kuitira kuti Britain irambe iri musangano iri.
Mumwe mukuru wechikwata chiri muSyria, Abu Ali Sijo, anonzi arwisa kwemwedzi yakawanda chikwata cheIslamic State ndokukwanisa kununura vagari vemumusha wanga watorwa nechikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State. Panguva imwe cheteyo anga achirwisa nawo zvakare nemauto ehurumende yava Bashar al-Assad. Makateerera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC.
Pakasimuka chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaVictor Mubaya vachibva kuZimbabwe vakananga kuAmerica kuchikoro makore anodarika 15 adarika. Havana kumbobvira varota kuti vachatenderera nepasi rose vachitsvaga mafuro manyoro. Asi nekuda kwekugona kwavo basa, vaMubaya vakawana vave kushanda muguta reChengdu riri mudunhu reSichuan kunyika yeChina uko vari kudzidzisa chirungu. VaMubaya avave kusvitsa makore 52 ekuberekwa vakaberekerwa muguta reUlawayo vakazokurira kuchitungwiza. Vasati vaenda kunowedzera dzidzo yavo kuAmerica, vaMubaya vaive shasha yenhabvu izvo zvakaita kuti vatambire zvikwata zvinosanganisira Caps United, BAT Ramblers pamwe nechikwata chenyika cheFive Aside nechevechidiki. Nekuda kwemukana wavakawana wekubuda kunze, vaMubaya vari kuramba vachibatsira zvikwata zvenhabvu muZimbabwe kuburikidza nekutsvaga zvipfeko nezvimwe zvakadaro. Muchikamu chedu chatinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, tine hurukuro navaMubaya vachitaura nezverwendo rwavo rwaita kuti vatenderere nyika dzakawanda.
Ini semurayiridzi ari kudzidzisa chirungu kuCanada. Hurumende yeChina vakatanga chirongwa chekuda kudzidzisa chirungu kumwana wese zvake womuChina. Semazviro amunoita kuti kare vaidzidza zvese zvavaidzidza dzingave somo, ingave history vaidzidza nechiChina. But nyika yeChina yave kutengeserana nekuita mabhizinesi nenyika dzepasi yose. Saka vakaona zvakakodzera kuti vana vavo vachigona kuve vanokomunikata, vanotaura chechirungu nevamwe vana vepasi rose. Ndosaka tiripowo kuti tibatsire kugadzira yatingati curriculum yechirungu muChina.
Mukazvarwa kuZimbabwe, makadzidza muAmerica, munogara kuCanada, maakushanda muri kuChina. Pandiri kutaura nemi kudai, muri kuAustralia. Rwendo ruhombe ihwohwo, tsanangurai.
Ini ndakazvarirwa kuBulawayo. Pampilo Hospital ndokudzidza kuBulawayo Primary School yangu ndokuuya kuHarare. Baba vachinja basa kubva kuBulawayo kuuya kuHarare. Ini ndinobva kwaZvimba kwaMurombedzi. Ndokudzidza zvehigh school yangu paSengeza High School. Ndokupedza ndikaita apprenticeship yangu, ndikaita Rio Tinto, ndikaita zveengineering. Ndokupedzisira ndave Minister of Manpower ndichitraina maapprentices mumashonaland yose. Saka nekudarika kwenguva ndakaona mukana wokuti ndonostuda macomputer kuAmerica, ndokunoita degree rangu recomputer programming application development. Ndichizobvapo ndokuwana mumwe mukana wokuti ndonoita madegree maviri andakaita kuCanada, ndakaita inonzi international business ne marketing. Pedzezvo ndopandakazoita teaching program pamusoro pezvo. Ndozvakazondipowo mukana wokuti ndaonekwa ndikukwanisa kudzidzisa chirungu. Ndokupedzisira ndave kuChina kwandiri paizvino. Sezvo muchiziva kuti inguva yeChinese New Year ipo pandakafunga kuti ndimboshanyira vana vanogara kuno ku Australia saka ndiri pazororo zvangu asi ndinodzogera sondirine ya China.
Victor Mbaya wandinoziva ini aiwe mutambi wenhabvu muchiri mubhora here vamubaya?
Vakadini ndikakudzai kuti pari zvino ndatova holder we international soccer coaching certificate goku Canada. Ndinosumudzira nhabvu muZimbabwe kubvira ndakaenda kuAmerica chaiko. Ndine munin'ina wangu anotwa Alois Bunjira ane academy yake ane uchapupu. Ndakamigirawo zvipfeko zvevana zvekuti ndakaona achiita basa randinokurudzira chose rokudzidzisa vana nhabvu. Ndakavaigira majezi then kuchitungiza ndine matimu maviri zvekare andakadonesa majezi.
Zvamungataurirawo vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vamubaya pane inonguva?
Vakomana tikaenda kunze uku kutokanganwa kumusha zvinenge zvino zvinhu zvisina kunaka. Ini pari zvino kese kandaona kana kachipikiri kanoraswa kana kai munobva ndinge chikweuka kumusha chaiko kuti dai zvaigoneka ndatakura kachipikiri akakare kana kachinogona kunokomererwa kachiisa kana ringave denga kana chingave chiika. Ndo zvandiri kukurudzira vamwe vese kuti vakomana kese katawana katinoziva kuti kanoshanda kumusha ingave tambo chaiyo kusungisa mombe ngatiyeukei kumusha kwatakabva.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaVictor Mbaya vari parunhare vari kuPerth kuAustralia neStudio 7.
Sangano reElection Resource Center rinoti rine chirongwa chekuti vavhoti pamwe chete nevanovhoterwa pazvigaro vawane mukana wekuita hurukuro vachiudzana zvavanotarisira vose kuona zvichiitika matunhu avo. Sangano iri rinoti rakabuda neurongwa uhwo mushure mekuona kuti vanovhoterwa pazvigaro havadzokeri kuvanhu. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Chirongwa ichi chinonzi Communities in Action chakaparurwa mudunhu reGoromonzi uye vagari vekuvari kurumbidza chirongwa ichi vachiti chiri kubvisa kutya mavari kubvunza kana kuudza vatungamiriri vavo zvavanoda. Mozhae Constance Likoswe, mumwe mugari wekudombosha vari kurumbidza chirongwa ichi achiti chiri kuvapa mukana wokutaura zviri mumatundundu avo.
Chirongwa ichi chiri kutibatsira nokuti vanhu vazhinji vangashaya ruzivo mukati menharaunda dzatinoraramira. Even my youth chaivo angashaya kuziva kuti totangira papi tichigumira papi. Vaane kwekuzviburitsira nokuti vamwe vanhu vari kudzvanyirirwa mukati menharaunda dzatiri kuraramira havana kumwe kwokuzvitaurira. Vamwe vanotya kutaura. Isusu tiri kubatsira kuti vanhu vaone zvinhu zvakaita sezvakaringana.
Mozvare Likoswe vanoti kunyange hazvo vamwe vatungamiriri vakamboda kuvhunduswa nechirongwa ichi chinopa simba kuvanhu, vamwe vave kuchigamuchira nemaoko maviri.
Havadi vanhu vanovabvunzurudza, asi isusu semadzidzisirwa atakaitwa nematrenerwa atakaitwa tine mabvunzira atinovaita. Tinopinda neunyoro, tinosvika neunyoro kuti tibatsirane kudzidzisana navo kuti nyika ndeyedu tese. Haisi nyika yaX, haisi nyika yaB, ngatibatsirane tiumbe nyika imwe chete. Saka iwo tiri kuona zvinezvo vari kuzvigamuchira. Hongu zvinhu zvinorema kuti vagamuchire, asi iyezvo vari kuita se vari kuzvigamuchira, asi ipapo pakambotikomerei.
Mumwe mugari wemudunhu iri Mozvare Esther Madambi vanotiwo vari kutsigira chirongwa ichi sezvo chiri kubatsira kuti vechidiki vadyidzane neutungamiriri hwavo mudunhu ravo.
Okay, isusu semayouth iri kutibatsira kuti tive nebetter understanding of our local governance. Tichiendawo kumasabhuku edu, kumachiefs ana headmen, tichikwanisawo kuwana maprograms, tichikwanisawo kuwana zvinotibatsira. As you know kuti mayouth tisi tiri kunyanya kuaffectwa, tisi tiri kunyanya affectwa because hatikwanisa kuparticipate, but ERC yakatizvipfurira away yekuti tinokwanisa kupinda tichiparticipate in all the programs that are being given.
Mukuru weElection Resource Center vatawanda Chimini vanoti chirongwa chavo ndechekuti vavhoti nevanovhoterwa vagare vachionesana pane zvese zvinofanirwa kuitwa uye izvi zvichiitwa vanhu vakasununguka.
Donzo reprogramu yatiri kuita ndeyekuti ngationesanei pakati peutungamiriri nevanhu vemunharaunda. Donzo redu nderekuti zvinodiwa nevanhu zvinge zvichinzwika.
Vachimini vanotiwo kunyange zvazvo vatungamiriri vakamboshupikana nechirongwa ichi nekupindana kwenguva vave kuchigamuchira.
Utungamiriri hwaakutanga kuteerera nekuti vamwe vaakutozviona kuti vakasateerera mangwana vanhu vanozotaiwa tiri kuda utungamiriri hunoita zvatinoda. Munorangarira pamaelection panguva yesarudzo vanhu vanoti tine manifesto yedu. and ma manifesto anonyorwa nemapolitical parties. Kwataa kuenda ndekuti manifesto inonyorwa nevanhu nekuti vanhu ndovari kuziya zvavari kuda. Hutungamirira haunganyori kuti isusu tirikuda kukuitirai zvakati. Pasina hurukure kuti vanhu vari kumboda chipi.
Election Resources Center inoti chinangwa chayo ndechekuti munera mangwana vavhoti vave nesimba rekuita sarudzo dzekuvhotera vatungamiriri vanounza budiririro neshanduko pamwe nekuita zvido zvevanhu vachishanda munharaunda dzavo. Ndakamirira Studio 7 muGoromonzi, ndini Patricia Mudadigwa.
Vateereri, toda kuzivisai kuti tiri kuvandudza website yedu kutanga mangwana china kuitira kuti ibude zvakanaka panharembozha, paiPad kanawo padesktop computer. Website yedu inoti www.voashona.com. Nepfenyuro yenyu Studio 7 icharamba ichikuudzai zviri kuitika munyika pasina divi rainorerekera.
Munhau dzemitambo, vatsigiri vechikwata cheDynamos vanoti vachapa murayiridzi wechikwata chavo mutsva Paulo Jorge Silva mukana wekushanda akasununguka nevatambi vake pachatanga mwaka mutsva masvondo anotevera. Mumwe vatsigiri vechikwata ichi vaFabian Mahembe vaudza Marvelous Mhlanganyawo weStudio 7 kuti vari kufara nechiziviso chapiwa naSilva chekunza vatambi vatatu vekuEurope kuti vabatsire chikwata ichi mwaka uno.
Asika vamwe vanoshora vachiti sei zvikwata zvikuru zvakadai savana Dynamos navana Highlanders vari kutora ivo varairidzi vanobva kunze kwenyika, imo munyika munavo varairidzi vanogonawo mabasa. Imi munozvionawo seizvi?
Vangu munyika mungaiti varairidzi vanogona mabasa, asi kuona kwangu ndinoona sekunge varairidzi vamwe vanobva kunze ava vanokwanisa kutibatsira zvimwe zvatisina muno kuvarairidzi vedu. Saka ndinoona kunyanya wedu weDynamos abuda mupepanhasi achiti ane maplayers matatu ari kubva kumhiri dzemakungwa ari kuuya kuzotambira chikwata chedu. Ndinoona kuti zvichatibatsira chaizvo kuti tikwanise kukwikwidza, uye zvichatibatsira kuti nyangwe muAfrica tikwanise kunomira kana tichinge takurira zvatinopinde makwikwi nedzimwe timu dzekunze kwenyika.
Pane zvimwe zvamungada kuona here zvichigadziridzwa muchikwata chenyu mwaka usati watanga?
Chikwata chedu cheDynamos mwaka usati watanga tinachitarisira kuti pakave nekunyunyuta tipinde tine maplayers akanga sekwana kunyanya kumastriker edu. Saka taendawo dai vanyatsoongorora pavakomana vanonomisa mabhora apa, ndopa tirikumbira kuti vanyatso tigadzirira nemumidfield.
Mutsigiri wechikwata cheDynamos vaFabian Mahembe vachitaura naMarvelous Mhlanganyawo weStudio 7 vari parunare muHarare.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa kuwedzerwa kwezvirango zveEuropean Union zvakatemerwa vaMugabe nevamwe vavo muhurumende nemubato rezano PF.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchirudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Sezvo ngoyedu yaperera kaiti mbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti hurumende inofanira kuona zvekuita sezvo munyika musina chikafu chakakwana.
European Union inowedzera nerimwe gore zvirango zvayakatemera mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe.
Election Resource Center yoita zvirongwa zvinoita kuti vavhoti nevavakavhotera vasangane vachitaura nyaya dzebudiriro.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai achiti murare zvakanaka. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Kana mchida watitumira tsamba mboja, zitumire ku Studio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nao dzedu dzanasi pa website yedu inoti www.voashona.com. Anokuoneka ine mfaro ndini Blessing Zulu ndokusiya imina Chris Gande na Marvelous Mhlanganya uye munaudze chirungu.